rwekutanga zvamaida umwari muchimudisa mwari dzokerai kurudo rwekutanga zvamaida umwari muchimudisa mwari dzokerai kwamakatanga muchinamata Sadzokere kumashure 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 Sokerai kurudo rwekutanga zvamaida umwari muchimudisa mwari dzokerai kwamakatanga muchinamata sadzokere kumashure sadzokere kumashure sadzokere sadzokere kumashure sadzokere kumashure sadzokere kumashure Sadzokere kumashure Sadzokere kumashure
Awafarinda so
Amai mai namata Mai enda kuchechi Kunoshumira mwari
Mai mukamba mwana alika Mala mata Kutanya na kutanya
Moto wazima
Kutima saiko Gamba ake
Pano paridzwa ndinorara ini Magarasika sei
Magarasika
Aiyee Magarasika papi
Kurasika chaiko kana musika chana mati
Magarasika sei
Magarasika sei
Magarasika papi
Papi, papi
Sadzokere kumashure 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 Sadzokere kumashure
Sadzokere kumashure
Sadzokere kumashure
Sadzokere kumashure